kuri nani asi tuda kuti zvinge zvichinaka asi kuti zvinge zvichinaka vanhu vari kutarisira kuti ah dai tagona kuti taimprovha otavandudza magarawo maringe nekuwana maservices kwatinonga patakavavimbisa kuti zvinofanira kunge zviripo nenyaya yekuti ndicharangarira kuti Kariba inzvimbo yatinonorarama stereki nenyaya dzekushanyirwa nedzimwe nyika yatinoti tourism zvinhu zvakanokanganisika munguva yecovid iko zvino ikonomi yedu yanga yakati dererei zvachisaka kuti vanhu vazhinji vanetsekane kurarama vanetsekane uyezve kunge vachikwanisa kuti vaunze even mari yavanofanira kuunza kukanzuro inova responsibility yavo inozotibatsira kuti tikwanise kuvapawo maservisi so zvinhu hazvina kunyatso kumira zvakanaka zvinobatanawo nekushata kwemamiriro ezvinhu munyika maringe nezveupfumi pamwe chete nezvematongerwo enyika yachona zvisina kumira zvakanaka zvinono takanganisawo isu even sekaguta takadiki so ndomamiriro atinga takaita zvinhu
zvababata totarisawo kuti zvamuri kutarisira kukohwa muchirongwa chamauya nacho kuno kuamerica izvi ndezvipi muchidimi
kuno mukana wekuti tikwanise kuti tiyanani nevamwe vakawanda chekutanga vemuafrica medu sekuziva kwenyu panapa pane nyika dzinodarika makumi mana 40 dzabva muregion yatingati yosubsaharan africa tinouya tinge tiri muno muguta guru rewashington dc so vanhu ava vanhu vasiri ngori vanhu vainje vanhu vadiki asi vari kuita zvinhu zvikuru munyika dzavo dzakasiyana siyana vari mumatongerwo enyika vari mukugadzira upfumi vari mukushanda mupublic service nenzira dzakasiyana siyana asi vachishanda vachiita zvinhu zvikuru so chekutanga kusangana navo tichiita yatinoti kupanana mazano panzvimbo dzakasiyana siyana chechipiri kuyanana nevari muno muguta rewashington dc sekuziva kwamunoita tine zvizhinji zvekudzidza kutanga sei panyaya dzematongerwo enyika kunopa mukana kuna vose atingati dhemokirasi chechipiri kuumbwa kuupfumi kunobatsira kuti vanhu vave nemaoportunity akafanana yatingati iyo kuwanwa kwemikana yakafanana hanyaya dzedu dzishona idzi asi chechitatu chatinotarisira kunge tichidzidza urongwa uyu hune yatingatiyo pachimucurriculum yakaishonaka ine zvinhu zvakawanda wanda but zvese zvine chinonodzokera pakuda kunoumba mutungamiri anoshanda navanhu kana tichiti anoshanda navanhu tichitaura mutungamiri asingasarudzi anova an inclusive leader kungange kuri kune zvemabhizimusi kungange kuri kune zvematongerwo enyika nezvimwe zvakasiyana siyana ndo nheyo dzeyatingati curriculum yebasa iri ratakaunganira muguta rewashington dc
ndopedzisirawo ndichitsvaga kuti mashoko enyu kumhuri yenyu yasara kuzimbabwe ndeyekuti kudii movavimbisawo zvipi
tinotarisira kuti patinodzoka kumusha tinenge tawedzerawo mashamwari yedu guta redu rekariba iguta riri munguva yekukura uye zvaukuri usingaonewo kuti vamwe vakakura sei haukuri usina madzishamwari zvinonzi nechishona zvamunoona usawira unokunda ukama so kuwana masawira kwatichaita kwandichaita samea kuwanirwa masawira kunoita guta redu tine nzvimbo dzakawanda dzatoda kuti dziti adresi dzinoda yatingati foreign investment so ndo nyaya dzatinge tichitarisira kuti tichidzoka kumusha august achitanga zvinhu izvozvo zvinenge zviinere mugwara tichiumba ukama iworld kuti kusvikira tichinowana patinosvika kukuhwa vision yedu yatakazvipa sevana vekariba kuti ano mugore ra2030 tofanira kuchiva city tichibva pakuva municipality city iri yesmart city yakakomberedzwa nevanhu vari kuva nepundutso yatingatiyo yethriving local community.